vachikunyana vamukapiko vakaenda nezuro nokuti nezuro ndoranga riri zuva ravo reremandi imwe nyaya kukoti plus ndo zuva ravo ravaifanira kuenda kupolisi in terms of mareporting conditions avo ebay. Saka patasvika kumakuseni ndo pavakabva vazonzi vane ine mhosva yava kupomegwa yeparticipating public violence, inova ine mhosva yanga yaitasiyasiyana neyanga imberipo. Vozive kutanga vainzi vakanga vaita mhosva yekuti vaida kuchinja hurumende kana kuti yavanoti subversion yekugwisana nehurumende. Saka nezuro vanga vakuchajiwa neparticipating public violence, ndiyo yanga yamhosva yavo vose na Honorable Mukapiko laid. But after about 8 hours ndopakabva vazonzi vakurelease on summons vairekodhiwa mastatements kuti kana mapurisa apedza kufeya vachazovadana.
Saka toti vari kutarisa vakatarisana nemhosva mbiri dzavari kupomerwa izvozvi.
Haizvo zvino tinongoti ndeine, because iyi yakangorekodhiwa caution, haingazi imhosva iri popozi isiri mumaoko yemapurisa. Nyangoti in short they are preferring those charges, but they have not formally prepared macharge sheet akakwana. Saka vakangovakoshena kungoti pane mainvestigations ari kuitiwa maringe nenyaya yepublic violence inoti kudii nayo, vakabva vangoti hatizivi nezvayo tokanzi aoraiti tichazozvitsvagai kana tapedza mainvestigations. Saka iri mudare ndeine neichiri kumapurisa.
Saka vachikwinya nevamwe vavo vari kupi izvozvizvi?
Vari kumba havana kuzovharidwa nezuro, vakabva vazorelease kanzi vachazodaidzwa kana mapurisa apedza.
Vanhu vamuri kumirira vangani munyaya dzakadai vadhube?
Kubva takatanga nyaya idzodzi dzepasta away tingati vanhu vatakamiririra theya over 70, but iko zvino vasara vane mametas ari kukoti. Pane 12 vamwe vari kuchajwa jointly, poita vamwe 6 vari kuchajwa, poita vari kuitwa iyoiyo kukwekwe kune vanhu vatatu plus 2 mampii. Saka tingoti kwekwe ine 5 more gweru kune 12 plus 2 mamp vanobva vaita 14.
Vanhu vamuri kumirira vava Dhube ndevezvematongerwo enyika chete here kana kuti nevamwewo vanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika?
Vazhinji vacho havatomborinei nezvematongerwo enyika, havatombozivi maactivists kana maparticipants in political activities kana maofficial holders vemapositions mumapati. Vose vanhu vaingonhongwa mudzimba, havatozivi kana nezvemapati. Vamwe vacho vanga vasingatozivitikwa kune zvemastay away.
Saka vese vamuri kumirira ava vachiri muusungwa here kana kuti vakapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwa vachibva kudzimba?
Ndingati tasara nevaviri vasati vawana bail. Honorable Chimina vakawana bail pane imwe nyaya yavo nezuro $300 kuhaikoti. Vasara neimwe bail yeri yakasetwa for mand, then umwe wachona uyu futi tikupinda naye bail rake nemand. Ndo vanhu vasara, vamwe vacho vakabuda on bail.